manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu nyamavhuvhu 23 2024 makatirira ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe yasvitsa gore kubva zvaiita sarudzo dzisina kutambirwa nevakawanda pasi rose. Amai Kamala Harris votambira kudomwa kwavo kuti vatungamirire bato remaDemocrats musarudzo yemutungamiri wenyika. Ii ndiyo mimwe msoro ye nao dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno ku Studio 7 iri mu Washington DC. Nyika nhasi yasvitsa gore kubva zvaitwa sarudzo dzekutsvaga mutungamiri wenyika vamiriri vedare reparamende pamwe nemakanzura Paine muono yakasiyana siyana pamusoro pebudiriro yaunzwa nebato riri kutonga reZANU-PF. Vamwe vanoti riri kugona chose asi vamwe vachiti riri kukundikana. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Kunyange sarudzo dzemusi wa 23 nyamavhuvhu gore rapera dzakatsoropodzwa nemasangano enyika anosanganisira reSADC, reAfrican Union pamwe nereEuropean Union, sangano rinotungamira sarudzo munyika, reZimbabwe Electoral Commission, rakati sarudzo idzi, kunyanya dzemutungamiri wenyika, dzakaitwa nemazvo. Munyori mubazi rezvekubudiswa kumashoko, Vanik Mangwana, vanoti hurumende iri kuita basa rinomwisa mvura, uye ichaenderera mberi ichishanda nenyika dzose dzinoda kudyidzana neZimbabwe.
Zimbabwe is open for business.
Tinofara zvikuru nepatasvika. Nyika dzese dzine muono sewedu dzakasununguka kuuya kuzobatana nehurumende yavamunangagwa.
Izvi zvatsinirwa nemukuru mubazi rezvekubudiswa kwamashoko muzano PF vafarai marapira.
Tichienda kuma election takataura vanhu kuti maproject atatanga pa first term ya president vamunangagwa. Tisaramba tumanya nawo zvakapetwa ruviri. Izvi zviri kuoneka.
Asi vakakwikwidza pasarudzo yemutungamiri wenyika vari patikiti rebato ravakazosiya reCCC vaNelson Chamisa vanoti utongi wavamunangagwa mahumbwe.
Nyika izviso ine a disputed leader, no fact report, because my processes are not really proper. So it doesn't matter kuti aenda kunokwira paplatform ipi, you can grab a chair, it doesn't give you any legitimacy.
Kunyange zeki yakati sarudzo dzakaitwa nemazvo, mukuru wesangano rinongorora nyaya dzesarudzo rakazvimirira reZimbabwe Election Advocacy Trust vaIgnatius Sadziwa vanoti zeki yakatadza kuita basa nemazvo zvinova zvasvitsa nyika yeZimbabwe padano rinosuvisa rairi nhasi.
Zvokutoona iyo zeki iri kutoendera mberi ichiwedzera dzimwe mhosho. Munguva yapera iyi tachiona kunana Gokwe uko kuMidlands iri kuita voter registration kumaruzevha chete emuchivande.
Musi wesarudzo gore rapera, nzvimbo dzinosanganisira madhorobha eHarare, Bulawayo nekwaMutare, mapepa ekuvhotera akanonoka kusvika kunzvimbo dzaivhoterwa neveruzhinji, zvakapa mutauro wekuti ZEC yaisada kuti vemumadhorobha vavhote zvakanaka, sezvo makore adarika, mavhoti avo mazhinji aienda kumapato anopikisa. Kwakaitawo kutyisidzirwa kwevavhoti, kunyanya kumamisha, nesangano rainzi ibandiko reZANU-PF, reForever Associates Zimbabwe. Asi kunyange zvakadaro, vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika, vachitungamirawo sangano reThe African Cause Trust, vaElton Ziki, vanoti Zimbabwe ichairera huchine mukaka, pasi peutongi wavamunangagwa.
Zvido zvevanhu zvavakavavimbisa, tiri kuona kuti zvizhinji zvacho zviri kuzadziswa, zvizhinji zvacho zvakazadziswa. Kuzopera kwemakore mashanu rinenge radenga nyika yeZimbabwe.
aimbotungamira vechidiki mubato reMDC raitungamirwa nemushakabvu vaMorgan Tsvangirai uye vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaLovemore Chinoputsa vanoti vana veZimbabwe vari kubatwa kumeso nehurumende yeZANU-PF.
Asi ukatarisa migwagwa yakazongotanga kugadzirwa izvozvi nekuda kwesadhaki, hapana migwagwa yakawanda yakagadzirwa. Ukatarisa kuti magesi haasi kuwanikwa munyika, unotarisa kuti even ikonomi yedu haisi kuita zvakanaka, mabasa haasi kuwanikwa, mari haisi kubatika, zigi rakaunzwa asi harina zvaratiragona kugadzira kuti zvinhu zvedu zvifambe.
Imwe nyaya iri kuchemwa nevakawanda inyaya yekusungwa kwevanhu sezvakaitika pamberi pemusangano weSADC uchangopera. Vanhu vanodarika 141 vari mujeri, vakawanda vavo vachinyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Izvi zvinoshorwa nemagweta anorwira kodzero dzevanhu akaita savaKennedy Masie. Zvimwe zvinonzi nevatsigiri veZANU-PF zvaitwa nehurumende yavo kugadzirwa kwemigwagwa nezvimwe zvivakwa. Asi vechidiki vakawanda munyika vanoti havana mabasa, kunyange mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vaivimbisa kugadzirisa nyaya iyi pavaitsvaga rutsigiro. Vakawanda vari kunotsvaga mafuro manyoro kuSouth Africa, uko vanonzi nemagweta anorwira kodzero dzevanhu akaita semukuru weZimbabwe Exiles Forum vaGabriel Shumba vave kuvhimwa semhuka. Asiwo vamwe vanoti simba rehurumende riri kuwandira mukutaura, asi zvaitwa zviri zvishoma zvinova zvinovaudza moyo kuti pane chichabuda here mumakore mana ari kutevera apo pachaitwa dzimwe sarudzo. Zvakanziwo neSADC zvigadziriswe hazvina kuitwa, zvopa kuti pashaye tariro kune vamwe musarudzo. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Vangopera mwedzi, mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vazivisa kuti havachakwikwidze musarudzo yemutungamiri wenyika amai Kamala Harris. Vatambira kudomwa kwavo pagungano reNational Democratic Convention rapetwa nhasi kuChicago.
On behalf of everyone whose story could only be written in the greatest nation on earth, I accept your nomination.
Ndakamirira munhu wose ane nhoroondo inongokwanisa kunyorwa kunyika huru pasi pano. Ndinotambira kundidoma kwenyu kuti ndive mutungamiri wenyika yeUnited States of America.
Vataura nezveupenyu hwavo uye nhoroondo yavo yekurwira kodzero dzevashandi.
We are charting a new way forward. Forward to a future with a strong and growing middle class, because we know a strong middle class has always been critical to America's success.
Tirikuparura gwara itsva, tichienda mberi kune remangwana rine vashandi vakawanda uye vakamira semusambangwena. Tinozviziva kuti America yakamiswa nemushandi uye pasina mushandi panoita zvinyekenyeke.
Amai Harris, sevamwe vakataura pagungano iri, vakati mitemo inopfurikidza mwero irikuda kuunzwa navaDonald Trump nebato ravo remaRepublicans iri mugwaro rinonzi Project 2025 inokonzera kusagadzikana munyika.
And we know what a second Trump term would look like. It's all laid out in Project 2025, written by his closest advisors, and its sum total is to pull our country back to the past.
Tinozviziva kuti Trump akapiwa mumwe mukana wekutungamira achatonga sei. Zvose zviri mugwaro reProject 2025 rakanyorwa nezvipangamazano zvake. Zviri mugwaro iri zvinotidzosera kumashure senyika, asi America hatisi kuzodzokera kumashure.
Asi vaTrump vanoti havanei nechekuita negwaro iri. Panyaya yehondo yekuGaza, amai Harris vati vanotsigira Israel chero nguva yainenge yarwiswa, asi vakati pave kuda kuti paitwe nhaurirano yekuti vanhu vemuPalestine vavewo nenyika yavo vachigarisana murinyararo neIsrael. Amai Harris vatendawo vaBiden nekuvasiyira chigaro. Apo amai Harris vanga vachitaura vaTrump vanga vari kumuganhu wenyika yeAmerica neMexico kuArizona, uye vanga vachinyorawo pamadandemutande vachishora amai Harris nebato ravo.
But she's the border czar. All of a sudden she's saying I'm not the border czar. You know why she says that? Because there's never been a border in the whole world that's leaked like this border.
Aimbozviti ndiye ane basa rekugadzirisa matambudziko ari pamuganho wenyika, asi iko zvino ari kuzviramba. Hakuna bhodha rinovhinza. seredu iri.
Asi amai Harris vaudza vanhu kuti vaTrump vakafurira vanhu vebato ravo vari mudare reparamende reHouse of Representatives neSenate kuti vasapasise mutemo wekugadzirisa zviri kunetsa kumuganhu kwenyika kune vari kupinda muAmerica zvisiri pamutemo. Iko zvino kwasara mazuva makumi manomwe nemana kuti sarudzo yemutungamiri wenyika iitwe muAmerica muna mbudzi. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wehurumende yeIndia vaNarendra Modi vari muKiev umo vari kuita musangano nemutungamiri wenyika iyi vaVolodymyr Zelensky. Vaenda kuUkraine mushure mekuita mumwe musangano svondo rapera nemutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin kuMoscow. VaModi vazivisa kuti vari kuda kuedza kuti paite nhaurirano dzekuunza runyararo pakati peRussia neUkraine. Vanhu vakawanda kumaruwa vange vachiwana chouviri nezvirongwa zvekuchendesa mweya wekufema vanoti remangwana ravo harina kujeka sezvo hurumende yakamisa makambani akazvimirira oga kushanda. Ko, chii chakapa kuti hurumende imbomisa makambani aya kushanda? Nunurai Jena anotipanyaya inotevera.
Mukuru webandiko rezvekushanduka kwemamiriro ekunze vaWashington Jakarta vanoti vakambomisa makambani ose ane chekuita nezvekushanduka kwemamiriro ekunze kushanda sezvo vari kuda kuti patande padzikwa mutemo unobata mashandiro awo.
So mutemo uyu waakuzopinda pachinhano zvokuti munhu ari kupinda wese muZimbabwe haachangoenda kucommunity achisvika achinovanyebera achibva atanga kuchengetedza miti yavo vhavha. Remo moenda unetengisa zvazvo mepuziyadziya kunze kwenyika akufanwa kuuya nemuhurumende.
Mamwe makambani emunyika anoshanda nekunze anosvibisa mweya wekufema kunyanya kuti vawane zvibodzwa zvekurwisa kusvibiswa kwemweya wekufema kana kuti macarbon credits. Mukuru wemekambani yainge ichitengesa macarbon credits kuMashonal and West vaCharles Ndondo vanotsanangura kushanda kwazvinoita.
Kunoita an organization whether iri kupi Europe or made ku Africa but directory fanga tofamfana zvekuti muZimbabwe panoita a company inogona kuti ine nzvimbo yairi kuchengetedza kuti masango aya asaparadzwa isi kuti tikwanise kugenerate anonzi macarbon credits aya. Pane ma international certifying body anozotiwo zveshuwa itakaongorora kuti nzvimbo iri kuchengetedzwa iyi yakakura zvakadai tobodi pamwe 10 hectares. 10 hectares iyi miti irimo iri kutora carbon dioxide yari kuchengetedza yakawanda zvakadai so ndo anobuda azonzi macarbon credits acho. Saka yadaro manje nyika dzekunze kana kuti macompanies anogona kunge ari nyika dzekunze idzi dzemunomo vanozoti isusu toda kuita wedu yatingatoti social corporate responsibility doing good towards the environment obvati ah zvamunoita imi nyika zvogona kutibetsera isusu kuita offset our carbon footprints. Ndombotora sei toti Toyota inogadzira motikari, motikari dzino polluta handina. Saka yekuti motikari dzati kugadzira isusu dzinoita maemissions akawanda zvakadai pagore saka toda kutenga macarbon credits anoenderana neku emita kwatiri kuita nemotikari dzatiri kumanufacture. Vouya kambani yavo ti ah okay macarbon credits hamuna kuita tida kuatengawo maybe nedhora asi muri dzuwa zvoyo anogona kubvati ah dhona mukandipa dhona kandikwanisi kuti ndirambe ndichiita basa nandirikuitai mamadi kundiwedzerawo maybe kana kundipawo $5.
VaNdondo vatendawo kuti vakambomiswa kushanda munzvimbo ina dzinoti Bhinga, Hurungwe, Nyaminyami neMbire. Mumwe mugari wekwaChundu kuHurungwe amai Elizabeth Madzeka vakachererwa chibhorani chinoshandisa simba rezuva nekugadzirirwa diridziro nekambani yekaribha rage vanoti chibhorani tiri kuita kuti vasateme miti pedyo nenzizi sezvavaiita kare.
Kusina zvikomeshi kwaitirwadza kuti gore rega rega rawaenda unogadzira kunotevedza ndinorima garden rangu. Vaifanira kuona kuti vabata demo rekutema miti kuti ndivakire garden iro.
Amai madzeka vanotione kuda kwemapindu vave kudya zvinovaka muviri uye vave kutengesawo muriwo, madomasi, hanyanisi nezvimwe kuti vaendese vana kuchikoro. Mumwe mugari wekwamusambakaruma kunyaminyani muzvare Grace Makanjera vanotiwo chibhorani chavakachererwa chakapedza dambudziko remvura munharaunda mavo. Mumwe akadzidziswa kuchengeta nyuchi ndiva Joseph Spiri vekunyamakate avo vave kuwana mari nekutengesa huchi. Mambo wenzvimbo yekwachundu vaable chundu vanoti zvirongwa zvekambani yekariba redi zvakabatsira vakawanda mudunhu mavo.
Mvura yainesa nzvimbo dzedu, saka zvibhorani zvanga zvakaiswa neDDF. Varume ava vakabatana neDDF vakaita collaboration vakauya vakarisa stoka zvibhorani zvakati wandei zvinogona kudarika kuma100 and something.
Mukuru weCenter for Natural Resources Governance vafarai maguhu vanoti vanoona sekuti hurumende haina chivimbo nezvemacarbon credits izvi.
History yedu hairatidze kuti hurumende ine shungu yekuona macommunity achidevelop.
Mutemo uri kuda kudzikwa pasi peClimate Change Act uri kuti pamari inowanikwa mukutengesa macarbon credits zvikamu 30 kubva muzana kana kuti 30% zvinoenda kuhurumende kuhomwe yeClimate Change Fund. Pazvikamu 40 kubva muzana kana kuti 70% zvasara, muridzi wechirongwa anotora zvikamu 45 kana kuti 45%, zvikamu 25 kubva muzana kana kuti 25% yoenda kunharaunda kana kunzvimbo inenge ichitorwa macarbon credits. Ndakamira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Munhau dzezvemitambo, sangano reZimbabwe National Paralympics Committee rinoti richange riine vamhanyi vaviri vanenge vakamirira nyika kumakwikwi emaparalympics achange achiitirwa kuParis, France kutanga svondo rinouya. Makwikwi aya anoitwa panenge papera maolympics. Mukuziya nezvenyaya iyi, ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7 nevari kumirira sangano reZimbabwe National Paralympics Committee kumakwikwi aya vamasimba mutemaringa.
Chikwata cheZimbabwe chiri kupinda mumakwikwi emaParalympic Games chine vatambi vaviri. We have two athletes, vese vanoita zvemu zvekumhanya mu 100 meter race, and vachange vachimhanya musuwa 30 August nemusuwa 3 September. Nguva dzemasikati ndo pachatanga mumakwikwi aya.
Chikwata cheZimbabwe chiri kumakwikwi aya emaParalympics chakakura sei?
Tineo zvakare anova ari kurairidza vana ava vanomhanya, anozikanwa nekumhanya akamboita mukurumbira zvikuru pamakore apfuura, anonzi Elliot Mujaji. Ndiye ari kurairidza maathletes edu iwaya ari maviri. Tineo zvakare vanotarisa zveadministration dzechikwata ichi vanova muzvare Ringisifaro Ringisai, and tine zvakare chiremba achange achifamba nevana ava panguva yose yatichange tiri muFrance anonzi Dr. Robert Musara. So chikwata chedu all in all chine vanhu vanosvika ivo 6. That's the whole delegation for the team.
Kune vamwewo vakateerera vangange vari imomo muParis kana pasi rese, munovashuvirawo kuti vatsigire sei chikwata cheZimbabwe?
Kune vose venyika yeZimbabwe vangange vari munyika yeParis, tiri kuti huyai musuwa 30 August nemusuwa 3 September tizonokurudzira. Tinotenda bango nakuda kwashe Chigwedere vachange vachimirira Zimbabwe mumujaho wekumhanya mu 100 meters avachange vachipinda. Kuti vapinde munogona kutibata kana kubudikidza through our embassy so that tikwanise kuwana matickets easily in terms of buying them. nekuti tikada kutsvaga dzimwe nzira zvinogona kunetsa asi tikamatenga tirisu zvinogona kubuda nekufamba zvakanaka. Vana vatinavo vachiri kusumukira munyaya dzekumhanya vese vane makore 21 okuzvarwa endi tikutarisira kuti rino igore ravo rekutanga kukwikwidza kumaparalympic games endi tikutarisira kuti ichava nguva yekudzidza zvikuru. Tirikufunga kuti vachange vachikwikwidza zvakanaka vachimiririra nyika zvakanaka and we are wishing them well.
Vari kumirira Zimbabwe ndikuda kwashe chigwedere natinotenda bango. Iyo yanga iri hurukuro yaitwa naMarvelous Mhlanga Nyahuye nevari kutungamira sangano reZimbabwe National Paralympics Committee kumakwikwi ari kuitirwa kuParis emaParalympics vamasimba mutemaringa. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadiko makadiko vatereri veStudio 7 kwamuri matimana ose nyika. Hai ndinonzwa kufara zvikuru nokuona nepenyu yeStudio 7 chiterwa zvine mutsindo patanga tichifamba kuona chikunga bheira uko tichidya zvedu masa neshima nechiputukezi masa sadza shima makaroni ichiterwa zvikuru kunana Chirinda Forest kuzoona kuti tanganda uko nemuZimbabwe mose pasino rose wozoona vabereki vakasiyana siyana vane maredio avo ari kugadzwa mazuva ano anotengeswa na chechipingi nenyika yeseZimbabwe ane masola unongoona munhu akaisa manheri vachiteerera zvavo kwaStudio 7 iri kukura aina kana masaisai tinongoti vanhu varambe vachingoiteerera nguva dzose uye futi mujoine Facebook page reStudio 7 voishona muone vateveri vayo vatodarika hafu yemiliyoni nezvoindevele saka zvinhu zvinenge zvakanaka zvikuru ndo saka takamboimba nziyo yekutenda vateveri veStudio 7 nevabati vebasa vose. Hai tinoti tinofara zvikuru rambai muchingodaro.
Studio 7 plus 27 makadiwa shamarari wose. Ini ndinoitwa kwawo Peter Stole ndiri kwachichicho. Ndaida kukumbira kutaurira vana veZimbabwe kuti zvamunoona kuvanhu vanhu vazhinji vari kuti chamisangasi yepolitics chamisangasi yepolitics vangani vakamboti monzora nachavangu siya politics hapana akambovaudza kana kumbotaura kuti madhuku siya politics hapana akambodaro asi vanoti ndanganaga nachamisa kuti siya politics nekuti vanoziva kuti chamisa ndiye ane chimuti ndo zvavanoziva. That's why we should be siya politics. Munhu anobvumidzwa kuita pati yaanoda imaona kuti haakwanisi kutungamirira musiyei mufoma dzenyu kana kuti muenda kubatira munoona rinoita rinokwanisa kutungamira kwete kuudza munhu kuti siya politics. Handizvo, tangai maudza monzora, tangai maudza chavangu, tangai maudza madhuku nevamwe vose vanopikisa kuti siya politics nekuti mataza, murege kuudza chamisa.
Magadi pa Studio 7 baba wevanhu baba chinogurei inzwaika iyo inonzi hebeti chitepo iwe chikoro chinozikana zviri pachena neche Zanu PF. Zanu PF iruda kubhabhatidza vanhu vese munyika sezvo ichizviti iyo nyika yekutongwa ne one party state. Tinotaurwa nana Superman ndiwa nzira izvo Super anozviziva iye kuti Zanu PF inobhabhatidza vanhu zvavanoda iye pachake Superman ndiwa nzira ngaarege kunyebera nyika. Ngataure chokwadi iye akabhabhatidzwa vani mukadzi akatorwa akapuwa kuti yarasiri kuwani ngaarege kunyebera vanhu tasokuti anonyebera kunge asiri kuziva zvinoita Zanu. Chokwadi chiripo nechekuti Zanu PF zvinhu zvese iri kutora ichishandisa chisimba chechiuto yoda kuti vanhu vese vateedzere zvainongofunga iyo ndo zvatuma vanhu izvo vanhu vamirira kuti vachingotora one decision chete hapana chichaitika chichadiwa nevanhu veZimbabwe kana kuramba richidzokera kumaelection hazvishande because Zanu PF inongodzokera maelection ichingonorohwa asi inenge ichingopesera yabirira uye ichishandisa vanhu.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7 isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mashoko enyu paWhatsApp namba dzedu dzinoti +1 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga uye tinokurudzira kuti mungoti gaga musarebese uye musanyombewo vamwe.
Was a Friday, my darling. Was a Friday.
Muchirongwa chedu chema gitare shondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi wechidiki achiri kusimukira anoimba musambo wenziyo dzechitendero Mejuri Mabwe. Katinzwe hurukuro yaita na Ivan Zininga weStudio 7.
Zvekuimba ndichiri mwana mudiki taimba kumakwaya kuchurch nekupraise and worship asi zvekuzotanga kupinda mustudio kuti ndichirekoda first song yangu ndakatanga mugore ra 2022
semwana sikana akakurira womuchurch vabereki vaiti kudii mchitanga kuita zvemagitare
vabereki vangu vakagara vachingonditsigira uye vachiri kutongonditsigira pane zvese zvandiri kuita
iri kutambirwa sei mimanzi yenyu muzvimana umu
music yangu iri kutambirwa zvisingaiti Nevan, aiwa kana neni ndiri kutonzwawo kufara chaiko.
Sangana unawo imi ndi api.
Ma challenges atiri kusangana nawo ndezvekwanisiro. Kuti ukwanise kuenda kunorekoda song kuma studios anobudisa quality yakanaka. Kune uchidiwa mari yakawanda. Kuti ukwanise kuita kunyangwe ma videos chaiwo zvinenge zvichida mari yakawanda. Semuimbi ndinofanira kunge ndine band rangu, but kuti ndikwanise kuve nema instruments chaiwo zvinenge zvichitorema mari isingawanikwi. Saka ndoda ikwanisawo kuwana kana ma sponsors zvaindibetsera kuti ndikwanise kuenda.
Mune mashoko here amunoda kusiyirawo vateereri venyu?
Ndinokutendai nekunditsigira kwamuri kuita. Ndicharamba ndichiparidza shoko ramwari kuburikidza nekuimba. Ndinongokumbirawo kuti vasati vasvika kuYouTube kwangu, endai muno likeawo mavideos angu nekusubscribe. Uye mudarikewo nekuFacebook muchifollowawo Facebook page rangu. Ndicharamba ndichiimba kune zvakawanda zvandakakugadzirirai.
Vanoda kukuhayai, kushanda nemi, kukubatsirai nekutaura nemi vanokuwana ikupi?
Vanoda kundibata munondiwana pa Facebook. Facebook page rangu rakanzi Mejuri Mabwe Music. YouTube yangu yakanzi Mejuri Mabwe Music. Namba dzekufona kana WhatsApp i 0786716899.
Nasi se was a Friday. Chitipai kamwe chete kekubuda nako mudariro tumbo rova ama gitare zvishoma.
Ndiruku siyai makateerera kambo katsva kandakabva kuparura mavhiki maviri apfuura aya kanonzi Nhorondo. Aiwa akari kutopisa zvekudaro. Mukaenda ku YouTube munokawana ikoko kaveko.
Fungire iye mwari wakutanga nekuguma anorapa moyo usinga fungire kwatakabva kwairema zvino zvainge zvakaoma iko kwatakabva kwairema zvino zvainge zvakaoma asi upenyu izvi unotenderera
upenyu izvi
Kaoma sei na mwari zvichachinja ivo vakakurangarira mwari
chavano.
Kambo kanonzi Nhorondo muhurukuru yanga ichitwa na Ivan Zininga weStudio 7 na Mejuri Mabwe. Kune vaimbi vechidiki vanoda kutaura pano pachirongwa Tibate pa WhatsApp number zedu dzinoti 001-202-465-0318. Vateriri musakanganwe chirongwa chedu che Live Talk. Apo tiri kutarisa nezvesarudzo dzemuAmerica dzichaitwa muna mbudzi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyamina Gibbs Dube, nhau dze isindebele.